va Dumiso Davengwa vafanira kuita zvekuti pane machindarume nevamwe vanogarawo vati igamba renyika nekuti igaro ziva kuti igamba renyika hakufanira kuita vamwe vanhu vanoungana vofunga kuti ivo ndivo vane chikwanisiro chega chekuti vagone kutaurira kuti uyu igamba renyika nekuti zvinotora nyika yese zvinotora maziso ese kuti vanhu vaone kuti kana tichitarisa nyaya dzekuti uyu wakarwira hondo yerusununguko here vaDumiso Davengwa vanokwana kana tichitarisira kuti munhu waida nyika yake here wakaitira nyika yake zvakanaka here mukati mekurarama kwake vaDumiso Davengwa vanokwana zvese zvinotarisirwa kunzi munhu anga achinzi igamba renyika inyanzvi munhu anozikanwa zvepamusorosoro nemabasa akanaka akaitira nyika yake vaDumiso Davengwa vanokwana saka hazvifaniri kushamisa kuti vaDumiso Davengwa vaitwa gamba renyika nekuti mumeso enyika mumeso yevazhinji vepasi rose vanovaziva kubva nguva yavo yehondo vari komanda kusvikira muzipura kusvikira nguva yavo vachizenge vachimboitawo gurukota muhurumende nemabasa akawanda vakazenge vaakuita anosanganisa kumira neruzhinji varivo nhengo yezapo vachipikisa vachiti munyika muitwe utongi hwejekerere vaDumiso Davengwa vanokodzera chose kuti vange vachinzi igamba renyika saka hazvingange zvichishamisa izvi
tinonzwa zvekare kuti vanenge vakatiwo havasi kuda kuradzikwa paHeroes Acre sei vanhu vazhinji vava kutanga kuratidza kuti havarambi havo ugamba asi havadi kuenda paHeroes Acre chikonzero chacho mungati chii
samaonero angu inini vahwande mukufamba kwemakore iko zvinezvi taakusvika makore makumi matatu namapfumbamwe taakuda kutosvitsa makore makumi mana nyika yawana kuzvitonga kuzere mukutanga kwazvo mukuvakwa kwayo nyika mukuvakwa kwayo nzvimbo iyoyi inorigwa magamba inzvimbo yaitarisirwa kuti ichange iine chiremerera inzvimbo yaitarisirwa kuti ichange ichichengetedzwa pachitaso painge pachiradzikwa vanhu vanga vachitarisirwa kunzi vanga vachimiririra zvakanaka zvose zvenyika asi tinoona kuti kunyanya-nyanya munguva yainge ina vamugabe vari panyanga vachitonga Heroes Acre yakatanga kungonzi vanhu vanoradzikwapo vanhu vanenge vasarudzwa nemusangano weZANU PF vamwe vacho vairadzikwapo nyika yaiona kuti asi ava vaisakodzera idzi imbavha ava makoronyera ava havaimbokodzera zvachose kuti vanzi zvavakaitira nyika vanganzi ngavaradzikwe ipapapo saka vazhinji vamunoona vakafanana navaDavengwa vanenge vatotaura kare kuti ndikange ndazopiwa ruremekedzo rwegamba renyika rwavanenge vaitoziva kuti ruremekedzo rwavanokodzera ini ndiradzikei zvangu kumusha kwangu nekuti ndoda kuti ndinge ndakazorora ndisina kunge ndakazorora pakati pamakororo chimwe chikonzero zvevahwande yave nyaya yekuti mukatarisa mumakore ekumashure uku nzvimbo iyi yakazova nzvimbo inenge yaitsverutswa chose nekuti pachinhambo chekunge pachivigwa magamba pachitsanangurwa yatingati history yatingati mashandiro akaita munhu achiri mupenyu yakava nzvimbo yekuti vainge vachitaura ipapo vainyanya kusanganisira vamugabe yaive nzvimbo yekusomora yaive nzvimbo yekutsverutsa yaive nzvimbo yekutukirira paitukirirwa vamwewo vanenge vari zvizvarwa zvemuzimbabwe potukirirwa vatungamiriri venyika dzekure saka yakava nzvimbo yakareruka yakava nzvimbo yakatsverutswa naizvozvo vazhinji vanoona sekuti pakasanganiswa kunzi parerewo zvakare makoronyera nembavha posanganiswa kunzi inzvimbo yakarerutswa nenhau yekuti paitukirirwa vanhu vazhinji vamwe vaiona sekuti kana mukange mandipa henyu ruremekedzo irworwo ndipei zvenyu handirurambi asi mundizorodza zvangu kumba kwangu mundizorodza zvangu kumusha kwangu ndorara murugare